Zvi sinei hazvo kuti pava neboard, pane zvinhu zvinoda kugadziriswa kuti imba yavari kuvaka inge ichizogarika. Zvinoreva kuti iro board kunga kwarona kwega hakusvikira zvakanyanya kureva. Kana pane zvimwe zvinhu zvisingazoitiki.
Zvimwe zvinhu zvamunoreva zvamuri kutaura zvisingava zvakaita sei?
Chokutanga sekuti bhodhi rake rinofanira kuwaniswa mukana wekusangana. Bhodhi rapera panga painzi paishaikwa mari yekuti vange vachikwanisa kusangana nenzira yavaifanira kunge vachionana vachidzeya zvinenge zvichiitika kuvanhu vakaremara. Chechipiri, bhodhi iri rinofanira kurejesta atingati maorganization evanhu vakaremara. Angava matrust, angava matrust voluntary organization, vanofanira kunge vane rejista iroro. Iko zvino mabhodhi ese anga aripo havasati vakwanisa kuita zvinhu zvino izvozvo. Chechitatu, mutemo wedisabled persons act unotaura iwo kuti panofanira kunge pana direct wedisabled persons, zvichizoreva kuti kunozofanira kuita department of disability chero kuri kusocial welfare kwachona.
Ko kana mukatarisa vanhu vadomewa kuti vave mubhodhi iri, munogutsikana navo here?
Ya, tinoona kuti pane vanhu vane kunzwisisa disability kwenguva yakatirebei vashanda vatingati mudisability sector kwenguva yakareba. Hatina hedu dambudziko nemamembers ebhodhi asharwa.
Chamunotarisa kubhodhi dzvara mapiwa iri chingava chinyi changa chisingaitiwe nebhodhi rakanga riripo kudhara?
Tinati dambudziko rinenge risiri pabhodhi. Dambudziko inyaya yekuti bhodhi kuti rikwanise kushanda rinoda kuti hurumende inge ichiritsigira nemari kuti vakwanise kusangana. Rinoda kuti riteererwe parinopanga hurumende mazano. Saka tinotarisira kuti bhodhi iri ritange richizokwanisawo kubatsira kupanga mazano kugurukota. Asi chakakosha ndechekuti bhodhi iri ringe rina direct nedipartment yedisability.
Manga muchida kupiwa bazi rehurumende rakangomirira nyaya dzenyu, makambosvitsa here nyaya iyi kuhurumende uye yakati chinyi?
Tinofungidzira kuti zvatava nebhodhi totangira ipapo nekuti ndo imwewo nzira yekuti tinge tichisvika kuhurumende.